Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pakudoma dare remakurukota ndipo pachaonekwa kuti vamunangagwa havasi kungoreva nepasipo.
Chokutanga ndechekuti panofanira paine kuwirirana kuti tiri kuenda kupi. Sekuona kwamaita kubva mukuvhota kwataita uku zvaratidza kuti Zimbabwe yakapfunzika chaizvo, ihari yakapfunzika. Saka mapisi acho angori kwese kwese. We are a broken country. Saka naizvozvo zvinotoda kutanga kuti mamboita kana chimwe chinhu kuumbiridza nyika yacho kuti inge ine vanhu vari pamwe chete vanoona zvimwe chete.
Mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMax Osaungweme.
Zvaakudiwa apa ndezvekuti Munangagwa achiende kune shamwari dzake maho veterans nemadhara mamwari anga ari muhurumende kuti aiwa hatarambi tichiita zvataiita kare. Ngatichinjewo makurukuta atinofanira kuita, toita makurukuta 16. Anenge ainewo vanhu wekuopposition mapatazo anopikisa nevamwe wanyowani mwamwe wekunze vari kurana vanhu vekuZimbabwe vari kurana mabhanks nechichi kuti vakwanise kuunganidza upfumi. Sezvakaita finance, handioni paine chinobuda vakapa finance ministry inova yakakosha kuna aidha vana Mupopo kana vana Chinamasa. Vanofanira kuzorodzwa voenda kunoshandira pati yavo ZANU-PF headquarters. Wafana kunza mama mazita akaita fanika na Mthuli Ncube.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo dare remakurukota rinofanira kuve rine vanhu vashoma shoma.
Zvikuru zvonetsa ndezvekuti mutemo wenyika kana kuti weParliament ndopo wakangoti siyane nepfungwa dzangu. Ene zvainzi makurukota ehurumende anofanirwa kutsvagwa kubva kuvanhu vanogona mabasa, vakadzidzira mabasa, uyezve vamashanda mabasa akadaro nokumwe. Ndo zvandaifara nazvo.
Mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vanoti kuti zvinhu zvifambe panoda kuitwa mushandira pamwe.
Ini sokuona kwandinoita Blessing inyaya kuti chose maZimbabweans ngationei kuti nyika iyi ndeyedu tose. Hazvimbozofa zvakaitika kuti tose tingava nemuono wakafanana. Ngatizive isu kuti Zimbabwe ndeimwe chete, tingava kuMDC, kuZANU, kundu, kupi, kundonga, kupati ipi zvayo. Asi ndosakaisamo tiri kuti ngatiti nyika yedu toiisa pamberi.
Imwe nyaya iri kutemesa hurumende musoro inyaya yezvirango. VaJokonya vanoti zvirango zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Asi vamwe vanoti hurumende yakazvisikira moto muziso nenyaya yemauto aya ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu mudhorobha mukutanga kwemwedzi. VaMunangagwa vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti totenda maruva tadya chakata.
Zvakakosha zvachose kuti hurumende yavaMunangagwa iongorore nekukasika nyaya dzemhirizhonga nekupfuura kwakaitwa vanhu musi wa1 August nemasoja. Zvinobatsira kuti zvipe tiremerera kumashoko avo, nekuti iko zvino vanhu vanoziva kuti mashoko avo akarerekera kune zvakanaka, asi chasara kuona nemabasa.
Imwe nyaya yanetsa inyaya yehuori. Father Frederick Chiromba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti vaMunangagwa vakataura mashoko akanaka, asi panoda kuzadziswa nechirevo.
Nokuti sokutaura kwakamboita ivo president munguva yapfuura vaiti vanhu vacho vanovaziva, vangave vakaburitsa mari kunze kwenyika kana vane tsika idzodzi dzeuori. Saka zvingachikave chinhu chinobatsira kuti kana vasiri kudzoreka vanhu ivavo vavo vanotongeswa. Saka tikaona zvaakufamba saizvozvo kuti chokwadi avo vane uori vakuiswa pamatare vachitongeswa nyange nekutosungwa ikoko, zvingabatsire kunyatsoona kuti zvinhu zvaakuitika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitsika matama enzira munyaya dzezveupfumi, vamwe vachiti inyaya yekutonga nedemo, vamwe vachiti zvirango. Kuti rwendo runo pane chinobuda? Aiwa, regai vana soro jena varere muhapwa dzemakomo vati havo zviuya zviri mberi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.